This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 21, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, chiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tanga tiri kutsvaga mamiriyoni anosvika 10 million, ndo yatiri kutsvaga pachirongwa ichi. Chirongwa chatiuda kuti tishande uku mumaruva anogona kusvika iwo 10.
World Food Program yotsvaga mari yekupa vanhu voziva nenzara kumaruva.
Izvi ndazviita ndambogara pasingafunga vangomo kuti ndanga ndiri spokesperson kwemakore mashanu kubva kucongress yedu yemuna January muna 2011 yakaitwa kuHarare City Sports Center. Ndikatarisa kuti ndashanda pandagona.
Mutauriri wemDC inotungamirwa navawashman Ncube vahlahla Dube vanoti vasiya chigaro ichi uye vabuda mubato iri.
Pane nyaya yematongerwo enyika, chinonyanyonetsa vadzimai uromba hwedu, nekuti kana taakuenda kumaelections varume vainenge vaine homwe dzavo dzakazara nemari. Saka vanokwanisa kuconvinza madzimai akawanda kuti inini mukandivhotera ndichazokuitira zvakati nezvakati.
Muchirongwa chedu chemadzimai kana kuti Women's Forum tinenge tiine hurukuro nemubati wehomwe MDCT amai Teresa Makone. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinobatsira vanhu nechikafu munyika reWorld Food Program rinoti raisa chikumbiro chemari inosvika mamiriyoni 10 chekuti ibatsire vanhu vari kuziya nenzara zvikuru kumaruva. Hurumende ichishanda nesangano reInternational Development kana kuti DFID yekuBritain yakaparurawo chirongwa chemakore mashanu chemari inosvika mamiriyoni 92 yekuedza kubatsira vanhu kuti vawane chouviri. Mukuzeya urongwa weWFP tabata mutauriri wesangano iri vaThomson Piri.
Tiri mubishi kumhanya-mhanya nekutsvaka mari kuti isu tigone kubetsera vanhu kutanga muna May neatinoti mafood for assets. Ichi chirongwa chekuti tichipa vanhu chikafu pamwe chete nemari ivo vachishanda vachigadzira zvinhu zvinodai semadiridziro, zvinodai samadhibha, zvinogona kuzoita kuti neramangwana vasawirwe nedambudziko renzara.
Pachirongwa chamuri kuti food for assets ichi mungaziva here kuti muri kutsvaga mari yakawanda zvakadii?
Wongu tanga tiri kutsvaga mamiriyoni anosvika 10 million US dollars. Ndo yatiri kutsvaga pachirongwa ichi. Chirongwa chatiuda kuti tishande mumaruva anogona kusvika iwo 10 kana kusvika pakati pegumi kusvika kana pagumi nemana tichinge tabudirira kuwana mari idzi.
Mungazive kuti ndedzipi nzvimbo dzamuri kutarisa apa?
Wongu nzvimbo dzatiri kutarisa nzvimbo dzakasasana Mwenezi, dzinana Zvishavane, kunana Hwange, Binga. Dziringati nzvimbo dziya dzinoomerwa kazhinji, nzvimbo dzisingawani mvura zhinji. Tikangoti nzvimbo idzodzo dzinonzivika nevana mazvikokota dziri kuNatural Region 4 and 5.
Mutauriri weWFP vaThomson Piri vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Washman Ncube vahlahla Dube vanoti vasiya chigaro chavo uye vabuda mubato iri. Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo mubato iri, iro rakatarisira kuti ringe richibatana nereMDC Renewal kuti riumbe bato rimwe chete. Vatungamiri vanichitsama vatosiya basa muMDC inotungamirwa navaNcube. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaDube.
Izvi ndazviita ndazvita ndambogara pasi ndikafunga vangomo kuti ndanga ndiri spokesperson kwemakore mashanu kubva kucongress yedu yemuna January muna 2011 yakaitwa kuHarare City Sports Center. Ndikatarisa kuti ndashanda pandagona, ndabatikana nebasa iri kwenguva iyoyo andichiitawo zvandagona kuita. Ndikabatikanazve panyaya dzekukurukura neMDC renewal team tichitaura nyaya yekubatanidza MDC nerenewal. Munozviziva kuti takakurukura tikataura tikanyora chibvumirano takatangisa manje kuti makomiti atange kuita basa rekubatanidza mapato avo mairi. Saka ndazviona zvakakodzera kuti rangu basa ndaita ndinogona kuimba rumbo runoti asi basa tasiya tapedza nokuti ndakweva kusvika patiri nhasi apa.
Tiri kunzwa kuti zvina zvina kumira zvakanaka mubato vaDhuve kune kurwisana kuripo. Izvi handizvo here zvaita kuti musiye chigaro chenyu?
Munobvumira vangomo kuti ndoti inini muchivanhu chedu tinoti munhu haapazhire mutsime nekuti akutama musha. Munobvumira kuti ndoita semunhu akakura muchivanhu, akakura ari pamaoko ambuya nasekuru. Ndinoziva kuti nyangwe zvikaitika kuti vanhu vanopokana munzvimbo dzakawanda mumapolitical parties, nyangwe kumabasa, nyangwe kubhora, nyangwe kuchechi chaiko, kukereke vanhu vanopokana. Asi hazvisizvo zvakakosha kuti titi wakazopokwa naningi, chii chakazoita kuti chifambe nemutoo wakadai. Chakakosha kwandiri ndechokuti inini ndafunga kuti yasvika nguva yangu yekuti apa mirandisirevo vamwe. Zvese zvimwe zvakaitika panguva ndakabata irori basa, tongoti aiwa zvakaitika ka, zvinhu zvinowanikwa nguva munhu anenge achiita basa iroro raakabata. Kana zvaitika zvaitika, imvura yaerera. Hatingarambe tichiti Zambezi ane mvura yakambopfuura kumashoko here, yakambopfuura kucholochi here, hazvitibatsire izvozvo.
VaNhlahla Dhube vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashmo Ncube, vanga vari parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi, kana kuti Women's Forum, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina amai Teresa Makoni pano paStudio 7 pachirongwa chedu chemadzimai. Amai Makoni vari kushanya imo muno muAmerica nemutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai. Mai Makoni ndivo mubati wehomwe muMDCT. Zvii zvamuri kufambira imo muno muAmerica, Mai Makoni?
Kuno kutafamba kuti tizotaura nevamwe vedu vatinoshanda navo, sekuziya kwamunoita pati yedu ine maprovinsi akati kuti. Tine provinsi yeUnited States inotungamirwa navaDanford Moyo. Tauya kuzovaona nekuvashingisa nekuona kuti basa vari kurifambisa sei. Asi pamusoro paizvozvo tiri kutaurawo nevamwe vatinochimbofambidzana navo munyaya dzematongerwo enyika vari kuState Department kune mamwe mapazi akasiyana-siyana ehurumende.
Mungati matambirwa sei imo muno muAmerica?
Tatambirwa zvakanaka semazuva ese zvatinongochiita nekuexchange maideas kwatinongoita nguva dzose. Tiri kufara zvikuru kuti taita rwendo urwu panguva inei, nokuti tanga taane nguva tisati tambotaura tese.
Tombotarisa yedu mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika pari zvino. Imi muri mubati wehomwe muMDCT, titsanangurirewo kuti basa iri rinofamba sei.
Basa rekuve mubati wehomwe reMDC rakangofanana nekuve mubati wehomwe wechero urongwa hunenge huripo. Kuti mari iwanike ndokunge paine zviri kuitika munyika, but munongoziva mamiriro akaita munyika yezvino nekuti hakuna industry, vanhu havasi kushanda. Chero ukati vanhu vabhadhare mari dzavo dzavanofanira kunge vachibhadhara kumusangano wavo semamembers, zvinhu zviri kungonetsa, asi vanhu vari kungoshingirira. Chandinongofara hangu ndechekungoti panguva inei 15 years mushure mekunge bato rafomewa, kwane mudzimai pahomwe. Saka pamwe vanhu vari kutarisira kuti kana zvinhu zvanaka vachaona mabatirwo emari akasiyana neaichimboitika.
Tombotarisa iwo mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika. Munoona imi zviri nyore here semudzimai kuti utore basa repamusoro seramuri kuita uyezve maimbova muri muhurumende umo maishanda kuHome Affairs. Zvava zviri nyore here imbotisanangurirai kune vamwe madzimai akateerera ari kudawo mabasa iwayo epamusoro?
Mabasa epamusoro tinoada semadzimai and tiri kuarwira zvakanyanya, asi zvakaoma nekuti chinoitika ndechekuti kana basa rare pamusoro vanhu vanodecida kuti pachaenda mukadzi here kana kuti murume, kazhinji vanenge vari varume, zvekuti unofanira kurwa zvakapetwa kaviri kuti uri semunhu womukadzi kuti uwane basa rimwe chete iroro. Saka zvichakangooma, asi zvinongoda hiri kuti vanhu vemadzimai muregedze kusarenda, murambe muchingorwisa, nekuti mukangosarenda space iyoyi inotobva yatongozadzwa futi nemurume. Saka hazvina kunyorova endi izvi hazvingoitikira kumapato chete, chero kumabasa ekuindustry chaiko, kuti munhu wemudzimai azowana basa repamusoro unenge uchitofanira kutenge uchiita excel zviri double varume kuti one the same job. Asi hatidi kuti tiite give up, because chero kungave kuno kwatiri kuwest iko kuno, ndazviona ndipata tichipinda pamastudios enyu tichiona vanhu vachibuda mumasenate buildings vazhinji vanga vangori varume, madzimai ari mashoma. Saka mabasa epamusoro achiri kungonesa kumadzimai chero kunyika dzekuwest, chero dzekueast, chero dzekupi. Zvaakutongoda kuti madzimai tese pano pasi tibatsirane kuitira kuti zvinhu zvedu zvitifambire.
Tinoonazve madzimai ndiwo nyanya anoenda kumisangano, ndiwozve anowanikwazve achienda kunovhota kana pakunzi muna avhote. Asi wozotarisa kuti vanenge vari kuvhoterwa varume, chii chinonyanyotsoitika takanyanyotarisa pane zvematongerwo enyika?
Pane nyaya yematongerwo enyika, chinonyanyonetsa vadzimai urombo hwedu, nokuti kana taakuenda kumaelections varume vanenge vaine homwe dzavo dzakazara nemari. Saka vanokwanisa kukonvinza madzimai akawanda kuti inini mukandivhotera ndichazokuitira zvakati nezvakati, endi panguva iyo yemaelections zveshuwa vano mbovapa tunhu twekubata. Asi munhu wechidzimai manje unenge usina mari yakawanda yekuti ungakwanise kupa vanhu, ukatongowana yekuti ufambe iwewe, nekuti vanhu vauri kufamba navo vadye unenge watogonesesa. Saka unozoona kuti sapoti yako inenge ichinetsa zvikuru panguva yesarudzo. Asi ukazoendawo pane madzimai vane zvinhu zvavo zvakakwana, kusarudza kwavo kunenge kusinei nekuti vari kupiwa chiinani, vanenge vakusarudza munhu nekuona kugona kwake. So zvichatora nguva, asi ndinofunga kuti nekudzidza kuri kuita madzimai nekuzoona zvinozoitwa nevarume after vavasarudza, vachazoenda vachiona kuti it's not zvinhu zvaunopiwa nguva yesarudzo, isi zvinhu zvichazoitwa nemunhu apa basa. Zvinoita kuti uone kuti ndiani waunosarudza, wochiregedza kusarudza nokuti murume kana kuti mukadzi kana kuti ane zvinhu kana kuti haana zvinhu, asi waakusarudza munhu nemagonero ake.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Mai Teresa Makoni, mubati wehomwe yemari mubato reMDCT, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nechirongwa cheDiaspora Funeral Cash Plan, chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvawirwa nematambudziko zviri kunze kwenyika. Muhurukuru yedu tina principal advisor weDiaspora Funeral Cash Plan vaJeff Madzingo. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMadzingo.
Tinofara kuva nemi.
VaMadzingo, vazhinji vangada kunzwa nezvechirongwa chamuinacho chinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvavirwa nematambudziko zviri kunze kwenyika.
Tinofara kuti tiri kushanda pamwe nevamwe vedu vekuZimbabwe tichiita urongwa hwenonzi Diaspora Funeral Cash Plan, hunova urongwa hweinsuarenzi hwokuti munhu akawikwa nedambudziko kunze kwenyika anowana rubatsiro ipapo ipapo, pasina kunonoka, pasina mangwana.
Makanangana nevanhu vanenge vakaita sei vanokwanisa kunge vachipinda muchirongwa ichochi?
Chirongwa chedu cheDiaspora Funeral Cash Plan chinotora vanhu vese vanobva kuZimbabwe vanokwanisa kupinda paurongwa hweDiaspora Funeral Cash Plan. inova insurance product inopuwa nezimnat and munhu wese anobva kuZimbabwe ane makore ari 75 zvichidzika anokwana kupinda pachirongwa pasina kuvhunzwa mubvunzo kuti utano hwakamira sei kana kuti nhoroondo yeutano kana kuti yezvino izvi zvakamira sei. Hapana mubvunzo inovhunzwa yemedical. Munhu wese anokwanisa kupinda kana chinguva under age ye 75.
Munhu anokwanisa here kupinda muchirongwa ichi iye ari kuZimbabwe achitorera kana hama iri kunze kwenyika?
Chirongwa chiripo pamaZimbabwenzi ese ari kunze kwenyika neari muZimbabwe. Saka munhu ari kunze kwenyika anogona kuti iye ari kunze kwenyika pamwe muri chiri kumusha kana kuti iwe uri kunze kwenyika maparents achiri kumusha. Saka pachirongwa chatinacho ndechekuti munhu wese anongova muZimbabweni. Kungava muZimbabweni nokuti ndokwakazvarigwa, nokuti tine chitupa chekuZimbabwe, kana kuti pane nzira dzakawanda dzokuti unogona kwauri muZimbabweni nokuti wakaroora kana kuti wakarogwa ikoko. Vanhu vose vavo vanokwalifaya kuti vatore urongwa hwatinahwo hwediaspora funeral cash plan cover. Saka munhu ari kuUSA kana kuCanada kana kuUK anokwanisa kutora cover iyoyo achitorera vanhu vari kuZimbabwe. Vari kuZimbabwewo kana vakada kutora vanokwanisa kutora kafa iyoyo vachitorera munhu ari mhiri kwamakungwa. But chinozongoitika ndechekuti vanhu vari mhiri kwamakungwa sekuAmerica tinovakurudzira kuti dai vaikwanisa kutora kafa inoita 15,000 kana kuti 20,000 US dollars. Asi kana ukatorerwa nomunhu ari kumusha inogona kuita dambudziko rokuti munhu wakutorera haangaiti kafa shoma pane yako. Saka zvinozvida kuti munhu anotora kafa yakawanda ndiye wotora wozotora mumwe munhu anenge achiisirawo kafa inenge iri shoma pane yake. Izvozvo hazvina dambudziko.
Mataura imi zvokuti vanhu vanokwanisa kutora makava emari yamuri kutaura iyoyo 15,000 kana 20,000. Imari inenge ichibhadharwa sei kuti isvike 20,000 iyo?
Mari inobhadharwa paDiaspora Funeral Cover imari yokuti ma 20,000 atiri kutaura imari yaunenge uchizopuhwa kana waita dambudziko. Sokuti wafigwa kana kuti washaika iwewe wakatora kava yekuti inini paupenyu hwangu ndikashaika insurance kamba inofanirwa kupa hama dzangu 20,000 ndio inobhadharwa. Kana kuti inini ndatora kava ndikandatorera vadzimai vangu kana kuti mwana wangu 20,000 iye woshaika kana kuti vadzimai woshaika ndinopuhwa 20,000 iyo kuitira kuti ndikwanise kuvaviga hose gamba vachiwana kuvigwa pasina kuita zvokudemba nekuitsvaka mudeme mudeme kuhama neshamwari kana kuti kumacommunities atigere. Saka mapremium aunobhadhara haisi kuti mari yawabhadhara kuinsurance ndo yaunopiwa kana waita dambudziko. Aiwa, kana kuri kuti paita dambudziko usati vatombo contributa mari yakawanda, vanosati vamboisa mari yakawanda inokwanisa kutongowana rubatsiro zvakangodero. Saka mari yaunobhadhara pamapremium inenge ichiinderana nekuti munhu akura zvakadii uye kuti munhu aruda kafa yakakura zvakadii.
Toti munhu apinda muchirongwa ichi nhasi obva awirwa nedambudziko mwedzi iwoyo anokwanisa here kunge achibatsirwa kana kuti mune nguva yekuti munhu anofanira kutora asati akubatsirwa?
Iyi kafa yedu yatinayo yeDiaspora Funeral Cash Plan haina zvokumboongorora utano. Saka zvinoreva kuti insurance yedu yakanakira kuti haiite zveutano, inoregera kuita izvozvo kuitira kuti ikwanise kukasira kubhadhara.
Manga makateerera kuna mazvikokota wekambani yeDiaspora Funeral Cash Plan vaJeff Madzingo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu navaMadzingo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, makwikwi ePremier Soccer League egore rino ari kuenderera mberi mangwana uye mitambo iriko inenge yakamira kudai. Triangle United ichange ichitamba neWange kuGibbo Stadium. Haumain ichange ichitamba nechapungu kuLuveve Stadium. Kuchizotiwo Wawa FC ichatamba neCapes United kuAscott Stadium. Yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro yenhau zvakare. World Food Program inoti iri kutsvaga mari yekubatsira vanhu voziya nenzara. Sangano rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica reAfrobarometer rinoti Zimbabwe iri pamusorosoro penyika dziri kutadza kuwanisa vanhu mvura yakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Gibbs Dube.